Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete yura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara chuti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Hurumende inobvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane.
Ndinoshamisika kuti National Prosecuting Authority yanga ichitandikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare rehaikoti pasina mhosva yakapara.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti haisi kufara kuti mutevedzeri wasatigaro webato iri vaJob Sikala vava kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yabvisa mutero kwemakore maviri pazvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube mugwaro rehurumende regovernment gazette nhasi. VaNcube vati kubva musi wa1/10 gore rino kusvika makore maviri anotevera, makambani ezesa anoti Zesa Enterprises kana kuti ZENT, Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC neZimbabwe Power Company ZPC anenge akupinza munyika. Zvinhu zvatarwa mugwaro iri asingabvise mutero kana kuti custom duty pachirungu. ZENT ndiyo inogadzira matransformer, ZETDC ndiyo inofambisa magetsi, kozoti ZPC ndiyo inogaya magetsi. Zvimwe zvanzi hazvichabvisirwa mutero matransformers nezvinhu zvinoshandiswa pakuagadzira electricity meters, gas meters, oscilloscopes nema oscillographs nezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemakambani aya. Mutauri wekambani yeZesa vafulat kwasira vatenda danho ratorwa nehurumende vachiti kambani yavo inoshandisa mamiriyoni akawanda emadhora emari yemuno nekunze apo inopinza zvinhu zvekugadzira nekufambiswa kwemagetsi munyika. Vati danho ratorwa nehurumende rave kureva kuti mari iyi yave kuzoshandiswa pabasa chairo rekugadzira nekufambisa magetsi. Zvichakadai vanongura nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose, asi Zesa inofanira kutsanangura kuti veruzhinji vachabatsirikana sei kubva kudanho iri.
Asi vimbo yangu ndeyekuti kudzikira kwemutengo ikoko kunozosvikawo kuvatengi, kwete zvatiri kuona zviri kuitika nemasola kuti akabvisirwa juti asi nanhasi aringokwira. Tikatarisa nyaya dzamasanitary pads akabvisirwa juti asi nanhasi haasi kutengeka. Saka ivimbo yangu kuti vanozokwanisawo kuita kuti idzodzo mari dzavakuchengeta kuburikidza nekusabhadhara juti dzinge dzichisvikawo kuvatengi.
Mumwe mugari weMuharare vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mari yese ichachengetedzwa pakusabhadharwa kwemitero ishandiswe zvine mwero. VaHiwayo vati zvaitwa nehurumende zvinofanira kubatsira vanoshandisa magetsi kwete kuti mari yese iyi iperere muhuori.
Hurumende yedu kati maparasetero zvedu akaita sana Zesa hatisati taona vaine masystemu yekuti tinge tine trust nawo kuti okay mari iyoyo yanzi yachengetedzeka nenyaya yekuti havanozoibhadhara. kuti inozoenda kupi ndio kwatoita damudziko nako zvodai pai pai nema systems eto zvekuti mari iyo ichazoitwa ma priorities atenge takatarisira kuti ikwanise kusimudzira taizova nekufara but pari zvino asati anyatsounzwa kufara nazvo nekuti tichiri kudauta nenyaya dzeconfidence mavari hatisati ane confidence ne trust muhurumende
danho ratorwa nehurumende nhasi pamwe nerimwe rakaitwa nguva pfupi yapfuura rekuti ZESA itengese magetsi nemutengo uri pamusoro pemutengo wekuagadzira matanho anotarisirwa nehurumende neveruzhinji kuti achaita kuti kambani iyi ikwanise kuita basa rayo nemazvo sezvo inenge yave kuwana mari inoikwanira ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Vatungamiri venyika vaEmerson Munangagwa vanoti vane chivimbo chekuti vatungamiri venyika dzemusadhak vanokwanisa kuti vanhu vemudunhu iri vabatane pamwe nekutengeserana kwenyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kumucheto wekugadzwa zviri pamutemo kwomutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi Bohaboroni nhasi vamunangagwa vati vatungamiri vemusadhiki vanonzwanana zvinodadisa zvikuru. Vamunangagwa ava vanga vakagara pedyo nemutungamiri weZambia vaEdgar Lungu vati vatungamiri vemusadhiki vanofanira kukurudzira mushandira pamwe mudunhu ravo nekuti zvinonetsa muZimbabwe zvinonetsawo vavakidzani vavo.
Vatungamiri venyika dziri muSadik pari zvino vane udzamu hwekukurudzira mushandira pamwe mune zvekutengeserana nekutenga izvo zvakaita kuti sangano iri riumbwe.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti shuro yavamunangaga kuita kwasha kutsvaga uta nemugate. Pane kutsvaga dzvene kubva kune dzimwe nyika dziri musadiki nedziri mhiri vakukwengwe vabayira zani vamunangagwa vachiti vanofanirwa kugadzirisa zvimhingamupinyi zviri kunetsa munyika mavo kuitira kuti varemekedzwe nedzimwe nyika.
Tsvati vatanga kunofidha vana vamanext door ako vanotanga kubvunza kuti kuvako zvavari kuziva nezvakawani ndokunga chatingatanga kuita handiona chingava the best way forward ndokuti dai tatanga kuita engage ne the opposition wongu chamisa might be a member of the opposition political party but it could be better if kune vanhu akaimbosa masanctions saka ndokunga dai tagarira pasi pachedu taita fine common ground so takamboita mazuva egovernment of national unity togara pasi pachedu togadzirisana tazoderu nyambo tikasudzana nemamwe makandidzi vamana vaiti batani chinomeka sense kuti hasvo vari kurevu they are sincere.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinoshanda nekugara mudhorobha reFrancistown vaAbio Musengezi vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vangagone kuriritira vana vemuwakidzani vachitadza vavo.
Chini chokutanga ngatigadzise kwedu kana tapedza tozoona zvikwasahwira zvikwasahwira izvi tozozviona next round apo tanga taita se taguta kumba kwedu.
Asi mumwe anorarama nekuita mabhinda okomopotswana vaSpenza akapembeza vanoti mushandira pamwe pakati penyika dzemusadi kunogona kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Pakata kutengeserana kwa Simba Zimbabwe inosumuka ndoo nyari kuitika nekuti hatina kutengeserana nedzimwe nyika.
Zvichakadaro vamasisi vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushandidzana nedzimwe nyika musadiki neidzo dziri mhiri.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika musadiki nedziri mhiri Botswana ichaenderera mberi nekuita mushandira pamwe nadzo muchirongwa chichatanga pandinodoma hurumende yangu.
Zimbabwe neBotswana idzo dzakambove makarasona nepanguva yovaseretsa kama Ian Khama vaive mutungamiri wenyika iyi dzava negore dziri muvishi rekugadzirisa ukama wadzo. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana ndini Shingirai Madondo.
Dare redzimhosva kumasvingo raudza mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scala kuti vane mhosva yavakapara iyo inofanirwa kutanga kutongwa munandira gore rinouya. Dare rinonzi ratiwo vaSkala vakapara mhosva yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo zvichitevera mashoko avanonzi vakataura pamusangano wavakaita kumasvingo kwakare. Danho ratorwa nedare iri harina kutambirwa zvakanaka nebato reMDC. Tabata munyori anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese kuti tinzwe pamire bato ravo.
Ndoshamisika kuti National Prosecuting Authority yanga tisandikira nguva vachiendesa munhu anotongwa nedare yehaikoti pasina mhosva yakapara. Nekuti chatinongoziva ndechekuti varwere chinongiko munyika muno vakarwira kuti tiwane kodhero dzedu dzinova dzakazoumbwa dzikaiswa mubumbiro redu dzinobvumidza zvinhu vataure pfungwa dzake vajobs kana vakanga vachingotaurawo zvavo vachiexesaiza kodhero dzavo sechizvarwa chemuno muzimbabwe. Hapana mhosva yavakapara, hapana chinongwa chavanga vainacho chakashata. Saka tikuti izvi ndezvekupenga zvekuti vanhu vanotongwa nedare yehaikoti gore rinouya.
Vagonese, imi bato renyu rinozivikanwa richitaura zvakanyanya pamusoro pekutevedza mitemo nemitemo yematare. Muri kudii kutanga mambomirira kuona kuti zvii zvichabuda mudare richanzwa nyaya iri kupomerwa vasikala musati matanga kugunun'una nezvaitika nhasi?
Chatotanga kugunun'una nacho ndechekuti vanochuchisa havasi kuchuchisa nemutoo kwavo. Kune nonzi prosecution kuti motsvaga vanhu vanenge vakapara muno. Iko zvino kune vanhu vari kuita mhosva dziuori munyika muno havasi kusungwa. Tine vanhu vari kupamba vanhu vari kuita nonzi maobjections havasiri kusungwa. Asi motsvaga munhu asina mhosva yakapara tikuti isusu vachuchisi ndo pane dambudziko. Inonzi persecution kwete prosecution yatiri kuona muzimbabwe. Kushungurudzwa kwevanhu kwete kuchuchiswa bhosi kana munhu uchinge wapara mhosva kana kuti uchifungidzirwa kuti wakapara mhosva panenge paimiraya miro yekuti uendese kumatare dzimhosva. Asi kana kwava kushungurudzwa chete kuri kuitira vanhu vakawanda kubva kuvatungamiri vendc vekucivil society vekulebha vari kungoshungurudzwa pamusana pekuti vanenge vachichema chema kuti zvinhu hazvinomira zvakanaka munyika ndopatiri kuramba ipapo.
Ko, sebato muchatora matanho api pane zvatarwa nemutongi wedare nhasi?
Takurudzira kuti vanhu vese datinga neuwandu hwedu kunotigira vajobs kana nekuti havana mhosva yakapara tichiradidzawo kumira navo semumwe wedu ari kushungurudzwa.
Munyori anoona nezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari kuVictoria Falls. Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day to End Impunity Against Journalists. Zuva iri rinocherechedzwa musi watumbudzi, asi vatori venhau vemuZimbabwe vacherechedza zuva iri nhasi muurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reUNESCO. Hurumende yanga yakamirirwawo pamusangano uyu nebazi rezvekuburitswa kwemashoko. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi kuti tinzwe zvaitika.
Zvafamba zvakanaka chose nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhiya kana kuti mumasangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko, isusuwo takamirirawo vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvinhu zvingave zvichinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa.
Ko, hurumende yanga yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yanga iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Hogurira vauya vakaverenga sitichi yaministawo vachitaurawo zvokuti no hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanira kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuZimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinovatambira tavagamuchira chose. Saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tee tave taona mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musashupike vana veZimbabwe, tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai huyai tikubatsirei, ndosaka tiripo.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita, imi munozviona sei?
Isusu seZimbabwe ineno journalisti tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira kurapa mashoko ako. Saka isusu zvayo kwazviriwo seZimbabwe ineno journalisti tichishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti gore riya tave apa zvino tozvifambisa sei. Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo.
Vadongozi, tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa, vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita musangano nevakuru vemapurisa tinazopedza hedu because nekuti papa nehumwe hurongwa.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz per short wave.
Vashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vakazivisa nezuro kuti vachange vachipinda mimigwagwa nechitatu chinouya vachiratidzira kusafara kwavo nekwavanoti kushaya hanya kwehurumende pakugadzirisa zvichemo zvavo. Bato reMDC raburitsawo mashoko ekuti riri kutsigira danho revashandi vehurumende rekuramwa mabasa iri richiti ikodzero yevashandi yekuratidza kusafara kwavo nemihoro yavanenge vachipuwa murunyararo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo kuti tinzwe zviri kuitika.
VeApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoyimbisa kudhara kuti mihoro yemacivil servants iri kutariswa. Iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi iri kutandirwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mariyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa veFinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaintrodusa 2%.
Vashandi havasi kuramba mabasa, asi chiri kuitikapo ndechekuti vashandi vasvika pakumanikidzirwa nekuti zvinhu hapasina zvikwaniso zvekuti vakwanise kuenda kubasa. Tingati pachirungu paya paya incapacitation, vari kuda kuenda kubasa chose asi zvinhu zvaakuvamanikidza zvinosanganisira kuti mushandi haachakwanisi kutenga chikafu kuti adye aende kubasa, mushandi haachakwanisi kubhadhara transport, mushandi haachakwanisi kubhadhara mari yekurapwa nezvimwe zvakawanda wanda nokuda kwokukwira kwaita zvinhu.
Saka matanha muri kutora svondo rinouya muri kuratidzira zuva rimwe chete here kana kuti muri kuratidzira zvokubva matongotanga nekusaenda kumabasa?
Tiri kutanga nekuratidzira zuva rimwe chete, asi zvinenge zvichiteverawo zvichatipa kuti zvinenge zvichifamba sei. Ipapa patiri kutaura ipapa takatonyorera tsamba kumapurisa, tanyorera tsamba kumapurisa vakatipa mvumo yekuti tinogona zvedu kuratidzira. Saka tinangoti kungangove kutanga kana kuti kupedza kuratidzira zvichibva nekuti mushandirwi wedu anenge adavirawo sei zvichemo zvedu nenyunyuto yedu sevanhu vari kuda kuenda kubasa.
Munoona here vamwe masangano evashandi vehurumende achibatana nemi pakurudziro yenyu?
Zvinoitika ndezvekuti bato kana kuti ungano reApex Council rinogadzirwa nevashandi vehurumende vanosanganisira masangano anoita iwo 40. Saka Apex haiziriyo inosunga, asi kutoti mapato iwayo anoafiliata kuApex Council ari 40. ndo ane zvisungo izvozvi zvatiri kutaura nezvazvo. Tirawo ndo masangano evashandi vehurumende.
Avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti hurumende ichashandisa mutemo mukuranga vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa.
VApex Council ndinodaira kuti Minister weFinance akatoibvisa kudhara kuti mihoro yemasivu servants iri kutariswa iko zvino minimum ndikati mari iri pasi pasi kutandurwa nemushandi wehurumende iyi 1000 RTGS. Saka mari iyo inogona kupetwa kaviri kana kupetwa katatu zvichiinda nemaonero ari kuitwa vefinance, nokuti sezvamunoziva kuti takaindrodusa 2% tax ndo yatiri kushanda nayo iyoyo kuti titutire mari inotandirwa nemasivu servants zvichienderanawo nekuti zvinhu zviri kukwira zvakadii mumashopu. Saka ivava havana reason yekuti vaende kunoratidzira, nekuti urongwa hwekuti vawedzerwe mari hwatovapo kare. Changosara ndechekuti zviapprovwe nemukuru wenyika, zviapprovwe nayo vefinance, mari dzavo dziupinde mumaaccount. Saka izvozvo tingatoti zvedu hachinhu chakatopfuura, hachinhu chokuti vanhu vangada kupinda mustrichi kuti vademonstrate zvinhu zvakagadziswa kudaro.
Matanho apa angatorwa nehurumende kana vakaenderera mberi nekuratidzira ikoko?
Tinoshanda nemutemo, kumbiriredi remutemo. Saka mutemo iwoyo unotendera hurumende kuti irange munhu anoramba kuenda kubasa zvisiri pamutemo.
Vana chiremba vane mazuva angada kuita mwedzi miviri vasiri kuenda kumabasa. Zvakaitawo kuti bhodhi rehealth services ringe richitora matanho ekuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Imiwo sehurumende, zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Isu sehurumende hatiri kufanana nezviriko zvemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kubackground kwavo, vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo. Kana kuri kudzingwa kana kuri kususpendwa basa, zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira, nokuti ndo zviri mumutemo wedu. Tiri kutotsigira kuti machiremba iwavo vange vari kuramwa mabasa iwavo dai vadzingwa zvavo.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Msanganya huye musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yekukwira kwemitengo yechikafu uye zviri kubuda pamitambo yekupera kwesvondo. Hello caller, tikutaura nani uyezve muri kupi?
Tikutaura na Luk Maruku.
Muri kupi mukoma Luk?
Ndiri Victoria Mjoven. Isi kuyangoti kuna vari kutungamira nyika vangoita kuti vagadzirise zvinhu zvisakwire munyika, nekuti enezvo vanhu vakufa nenzara, zvinhu zvacho zvakushaikwa munyika. Satingori kana paine pavanokwanisa kuti vakwanise kutaurirana nevamwe vanobata nzara navo maopposition pati vakwanise kutaurirana vawirirane, zvinhu zvimire zvakanaka munyika.
Aiwa mashoko makukutu. Munosapotawo nhapu here munyika? Munosapota chikwata chipi?
Ndosapota Barcelona.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Patrick Muradzikwa ari kuJoburg.
Ehe, taurai tinzwei mukoma.
Izvi zviri kushiye pane zviri kuitika munyika.
Zviri
kuitika munyika zviri kutinetsa maningi. Tiri kukumbira isusu dai kuti nyika dai yanga yagadziriswawo, nyika yedu yanaka kuti ifanano nedzimwe nyika. Ndoo zvinhu zvatakatarisira isusu dai zvagoreka kuitika izvozvo.
Wedu halo, heizo. Aiwa, tiri wadi. Tinotaura nemi muri kupi?
Ndiri kuno Kadoma.
Kwakamira sei kuKadoma panyaya yemitengo? Zvakamira sei ikoko?
Sisimazi, ndikakuudzai mamirira kuita zvinhu mashopu mukazi zvisikunakisa. Mm-hmm. Because mapurize ari kukwira every day.
Asi ndikunzoti sister Yezo varipo panare zvakare. Hello Hezo.
Hello sister Mazen.
Ehe, taurai moti gaga gango yedu yadyanana.
Alright, nanditi zvinhu makura zviri zvashopsa sana kidza. Hatitese tichakwanisa kuzvitenga. Plus zvimwe zvinhu zvino zvirenge zvichikwira mapraise. It's unnecessary kuti zvikwire saka upenyu hwachona uyu hwakubhohwa. Ende ifenda kuti pazuva pamwe unodya lunch pamwe rinenge rine sadza nemuriwo watenga kana kuti matiem kana kuti maspa. Unogona kudya kana lunch kana ye $28.
Maisimboitenga mari.
Lunch cheche kuti munhu anyatsodya lunch kudhara chetenge $10 kana $15. Uku kunze kwachona kune vanobika sadza kuya kuya vanenge vachidanzira kuti tiri kuda cash ofuchi mari zhinji inenge iri mumafoni.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uriko nemusi wesvondo. Asi vanhu vakawanda vari kutarisira zvichabuda pamitambo yezvikwata zviri kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kugweru kunosangana neTeo 1 ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mashanu neimwe chete mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri pamusha ne Bulawayo Chiefs mangwana. Murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti vari kuenda kugweru kunoratidza kuti sei vari pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere izvi.
Mateams ari kuzasi palokwai mateams anouya ine shungu dzekuti vanodawo kurarama muleague. Ndi asi isusu tinofanira kunoratidza kuti sei tiri patiri pamusoro pe5-5. Tinofanira kusvika pagame toratidza chaizvo chaizvo kuti tiri pamusoro paye kwete zvekufungidzira asi tiripo zvachose.
Asi mutambo weDimbare neBoso hauna kurasa uremu hwazvo zvekuti chaunga chinotevera zvikwata izvi chiri kutarisirwa kuve chiri muRufaro Stadium nesvondo. Mutambo uyu wauya panguva iyo Highlanders iri kubvira moto uyezve Dynamos isati yakundwa mumitambo yeleague minomwe yakateverana. Muteveri wemutambo wenhabvu vashingai makombe vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti oti chikwata chinokunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma bhozi Dynamos achaisi kudyika Highlanders achaisi kudyika iri kungohwina saka hapanonyatsonetsa kuti upredite kuti ndeipi ingangohwina bhozi mutambo wacho
Dynamos neHighlanders dzakaenzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe mushure mekutamba mitambo makumi maviri nemisere. Mumwe mutambo uri kutaurwa nezvawo ndeuyo uri pakati peHarare City neHerentals idzo dzisati dzabuda muhondo yekurwira kuramba dziri muPremier Soccer League. HerentHaus iri kubva mumutambo wanga wakaoma zvikuru neCapes United asi yakakwanisa kubuda nepoint imwe chete pamberi pevatsigiri vayo vaive vakawandisa munhandare iyi. Murairidzi weHerentHaus Kumbi muti wekuziva anoti kuti vabude muhondo yekuenda kuDivision 1 vari kuda rutsigiro rwakasimba rwevatsigiri vavo sezvavakaita pamutambo neCapes United.
Ndavauye wakawanda watipo rutsigiro wakomana vakwanisa kutamba kana ivova vanodawo batsiro nekuvakurudzira kuti vatambe vachitamba nekuti tisevai.
Muti wekuziva ari kutarisira kuti mubati wake wepagedhe Prince Tafire Mutsa achaita mashiripiti aakaita paCapes United nekutadzisa Harare City kunwisa. Mutambo pakati peChicken Inn neTriangle wambomiswa sezvo maSugar Sugar Boys ane mutambo weCAF Confederation Cup neNowadi Bowl yekuMauritius. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi. Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Manika Diamonds. Nesvondo Yada vs Chapungu. ZPC Kariba vs Black Rhinos. Wange vs Mushowani Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kurongwa nevashandi vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutitumira zamba mbozha, zitumire ku Studio 7 at voanews.com. Muno kwaniswa kunzwa nhauti dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC. Dokusiya imina sitandekile mhlanga, achikupai nhauti dzendebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kuStudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Sathi sixhase uhlelo olujoxwa yi-My City Conversations lapho sihlanganisa khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlangene labe-Council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-Council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazabekela imisebenzi akukutsha ebevelethi kukhangela ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhashi zibe zikhanya zingaphutshi.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli.
Manje ayilanga le International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sikubuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli izindaba lalabo abasebenzela imihlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Intatheli izindaba zibuthane namhlanje zinanza ilanga lokulisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crime Against Journalists. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Abenhlanganiso ye-Municipal Review bahlanganela be-Council yakoBulawayo bexoxisana ngokuthi i-Council kumele iqhube inhlelo zayo ngokusegcekeni njalo ithuthukise izakhiwo ezisedolobheni leli. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zamukele ngenjabulo ukuqhutshwa kwalomhlangano zisithi uzivule amehlo entweni ezithize okwenze zafunda okuningi ngomsebenzi we-Council yakoBulawayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-The Municipal Review, uMnumzana Bukhosi Benkosi Moyo, uchasisa kabanzi ngenjongo yalomhlangano.
Injongo yethu ukuthi sifuqe umasipala ukuthi enze umsebenzi wakhe ngendlela okumele angenze ngawo. Sathi sixhase uhlelo olujoxwa yi-My City Conversations lapho sihlanganisa khona abantu ukuthi sixoxe ngendaba esenzakala koBulawayo.
Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli se-Council yakoBulawayo, uthi kuyadingeka ukuba uZulu asondele eduze ngoba idolobho lingelabantu hashi elika-Council.
Besi buyile lapha ku City Conversation ngoba siyananzelela ukuqhatheka kokuxoxisana lama residents akoBulawayo. Siyakwazi ukuthi idaye ukukhulumisana kuyalungisa into eziningi. Okwakuqala kuyayenza ukuthi siliphe i-correct information ngoba i-Council is an institution. Iyabe ifuna ukuthi information ifike ebantwini, ifike ngesikhathi, njalo ifike ngendlela eyiyo. So uma sihlezi endaweni enye njengaleyi siyenelisa ukuthi sikhulumisane njalo sibuzane ezinye izinto mhlawumbe besingazizwisisi.
UMnumzana Jabulani Mlotshwa, obona ngokwakhiwa kwamadolobho, uthi uBulawayo lamhlanje uhlambulukile ngoba wakhiwa ngokukhaliphileyo. Omunye wabasakhulayo uNkosazana Sinokuthaba Mbambo ukhuthaze abatsha njengaye ukuthi baphatheke emhlanganweni yokwakha uBulawayo.
Engikufundile kakhulu ukusebenza kwe-City Council engade ngingakwazi kakhulu, ikakhulu ama-innovations ayenziwayo eBulawayo. Ba-innovate ama-parks esilawo. Ngithanda again ukuthi ngikhuthaze i-youth kakhulu because inja yithi ama leaders akusasa. So ngikuthaza inja yonke ukuthi attend ama meetings ama ward abe isenziwa because ikho lapho esithola khona sikhulume kabanzi nalapho esihlala khona ngithi ekazi lapho esihlala khona sikhulume kabanzi ngenkingi esihlangana lazo la ngalapho esihlala khona.
Omunye wabafundi uMthabisi Dube uthi unanzelele ukuthi abantu nxa bekhulumisana kulamacebo amaningi aphumayo angenza uBulawayo athuthuke.
Ukuba lapha namhlanje kumbonise izinto ezihlukeneyo njalo ukukhuluma ngezinto okufumele sizenze singuBulawayo kuyenza sithole indlela zokuqhubekela phambili ukuthi singenza njani ukuthi idolobho lethelwe ngelingcono. Enye into engizibonileyo ukuthi ma abantu behlangana bekukhuluma siyathola amacebo ukuthi singenza njani. Ma singuBulawayo enye into embona ngathi ngenzakala nxa singadinga indlela yokuthi siyenza amagetsi singuBulawayo njalo sidinge indlela zokuthi sithole amanzi aklini even ungasiwo awezulu singaqhubekela phambili njalo impilo zethu zibe ngezingcono.
Umhlangano lo oqhutshelwe ecollisioni le-NAST American Space koBulawayo uhlanganise abakamansipala yakoBulawayo, izakhamuzi, amakhampani ehlukeneyo, osomabhizimusi kanye lezikhwicamfundo zokwakha ama-architect. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu zikhonona ngeholo ezithi kalisenelisi ukondla imuli. Inkokheli yezisebenzi zikahulumende ekudale elimanyanisa izisebenzi zomqhatshi e-Apex Council ibe lomhlangano izolo eHarare yavumelana ukuthi kumele kuthathwe lelinyathelo ngoba uhulumende lokho esephula izithembiso zakhe. Izisebenzi lezi zithi zifuna isisebenzi esithola imali ephansi iqale kumadola ngamakhulu amane 475 ngenyanga. Lanxa sokuthiwa imuli eyodwa kumele ithole imali ezinkulungwane eziyisikhombisa ngenyanga. UChris Gande weStudio 7 ukuze sizwe ukuthi uxoxa ukuthi uthini ngalolu daba. Uxoxa lomnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Izisebenzi ngesikhathi nje esilandelayo bazakwekela imisebenzi akukutsha bevele sikukhangele ukuthi kuzabuya ngokuthi phela inkulumo phakathi kwabo mqhatshi zibe zikhanya zingaphutshi bekungelanto ephumayo kulezo nkulumo ngokuthi umqhatshi kukhanya kathembeki. So akusimangalisi ke ukuthi izisebenzi sezikeza thatha leli qhinga. Sike sabona abanye betshengisela kumaviki adlulileyo besithi batshengisela bayakhonona ngokuthi baphakathi kwezijeziso zomnotho. But endizama ukukutsho ukuthi nje kusemthethweni ukuthi nxa ukhonona nxa ungasukiseki ukwanise ke ukutshengisela.
Siyabona ukubana lina lani njengenhlanganiso yeZCTU like lakhuluma phambilini ukubana izisebenzi phansi komanyano wenu zingatshengisela kukhona lokwenza.
Siyabatshayela ke ihlombi ukuthi sebe lesivindi esokuthi the contract phela uyemployer ibe kade sikukhangelele. So siyabatshayela ihlombi sithi kaba yenze okusemthethweni okusemandleni abo abakukwanisayo akulanto embi ngalokhu abakwenzayo.
Manje likhangelele ukuba lomhlangano oza kunquma yini lokhu kungakafiki ukutshengisela lokhu ngeviki ezayo.
Okwakuqala ukuthi sifuna ukwazi ukuthi bakwenza nini kumbe njalo baza extenda phela ama invitation kumbe hatshi njalo siza kubamba njani nxa kuyikuthi nje bazenzela bebodwa sidathi singena ngaphi kulolu uhlelo lwabo. Okwamanje sidathi sizwe emaphepheni ukuthi yikho sebekuqumile.
Lo mnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Silokhu sekudaba lunye uZulu Mathupha uyathandabuza ukuthi uzaphatheka naye ekutshengiseleni okukhangelelwe kwenziwa izisebenzi zikahulumende ngeviki ezayo ngoba kulokwesaba. Kodwa abanye abafana lolwela ilungelo loluntu umnumzana Jafet Mzacangulube bathi kumele abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini.
Ngombono wami izimincela kunalokhu kugula kwami kwenzeka ukuthi ivele ama-service delivery asayenzi. Mina ngombono wami abantu asokutshengisa abantu abahlale phansi bonke bangayi emsebenzini. I-government ningabantu ebusenzeni kube ngabantu abatshela i-government ukuthi yokwenza. Ngokube lokhu esinele ukuthi igovernment iyenzani akusincedisi. Impilo isadileki, akusadileki. Amagetsi adura, ukudla kuyadura, yonke into ya-transport iyadura, awuhambelani namapay. Ukuthi bazawuvesa i-inflation izaholisa abantu imali ethingayo. Abantu bonke abahlale phansi lokhu kubhazala lulize lokhu. I-government kuyibe incinga abantu ibacele ukuthi kwenzeni. Ngoba ngabantu abathi i-government yasenzeni so. Ngoba lokhu akusanyenzi.
Ye, manje nxa ukhangele abantu abasoze besabe na ukuthi baphatheke labo ekutshengiseleni.
Abantu akudingi ukuthi bahambe ezitaradini ngoba bangaya ezitaradini bazatshaya. Lo hulumende okhona vele kancinci uyabulala lo khona lo kancinci. Kuzabatshaya babophe abahlukuli ukuthi balimali ezibhedlela kulamithi ngoba sinje siyagula akulamithi ezibhedlela. I have to go kusuke ngi-South Africa ngiyelethe South Africa. So mina umbono wami abantu abahlale phansi konke ezindlini. Labona isitshengele sisele sikhulu kakhulu ukuthi wonke umuntu ahlale phansi. Yonke into ihlale phansi nje ithi ihlale phansi kungabi lonto. Akudingi ukuthi ungene esitradini. Isitshengele sikhulu ukuthi abantu bahlale ezindlini. Indawo bangahlala ayipheli iviki igovernment ingabizanga ngathi sikhulu ingababizanga ngathi sikhulu intanini akudingi ukuthi bazohambe bayaqalana namapolisa abathawa edrobheni abahlale phansi abantu bangahambi indawo.
Lo mnumzana Jafet Mzacangulube olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwaBulawayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Live talk lamuhla sikhangela ubunzima obubhekane lezisebenzi ngenxa yomnotho welizwe. Iningi lazo selikhalala umsebenzi lisithi iholo aliseneli. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo besikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkamba yabezomvikela bomanyano webutho leMelika lelamazwe ezwekazi le-Africa e-US Africa Command AFRICOM iphawulwe ukuqala ukusebenza kweleniche namhlanje. Inkamba ibikwa yakhiwe ngezigidi ezedlula ezilikhulu zamadola eMelika i-$110 million. Wokhulumende wakwele Ethiopia uthi kulabantu abangamachumi phose ayithoba minwe mbili asebefile kudlakela oluqhamuke esabelweni se-Oromia eseHarare kanye ledolobheni le-Jaya Jawa lokulwisana ngemihlobo. Intatheli izindaba zeZimbabwe zibuthene namhlanje zinanza ilanga lokulwisana lokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists elinanzwa mhla ka-2 kuLwezi. Lonyaka leli langa linanzwa ngokusungulwa komkhankaso othi Keep Truth Alive. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxelwe nombhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists uForster Dongozi.
Kusinanzwa ilanga le International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists sibuthana sikhonona lokusola ukuhlukuluzwa okwenziwa intatheli zindaba lalabo abasebenzela inhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwembiko.
Belikwenzela kuphi ke lokhu?
linanza lelilanga
besibuthini iHarare lapha kuyinhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists lamalunga ethu lezinye inhlanganiso eziphatha lathi kundaba zokulwela amalungelo entatheli izindaba ngebesithe gwaqa emahofisini e-UNESCO kwaba lesikhathi sokuthi abantu bekulidale nje abantu behluza behlola becubungula ukuthi umumo esisebenzela kuwo unjani. Into esivumelane ebesivumelana kuyo yonke ngeyokuthi yona umumo awumanga kuhle. Intatheli izindaba lokhu zihlukuluzwa, lokhu zitshaywa. Bekulomunye wethu othatha impikitsha ebele plaster lowatshaya isandla amapolisa asephuka. Ngakho-ke ngakumanga kuhle.
Ngakho-ke lithi kakwenziweni njengentatheli izindaba?
Kufunakala ukuthi abantu bahlale phansi batshengisane ukuthi intatheli izindaba zingasebenza kuhle njani. Pho asocala phela ukuba yintatheli. Kuthiwa umuntu angathi engutitshara umbe engunesi umbe engudokotela abantu bangambona bahle baphongumsukela ngenduku langemqwayini. Ngakho-ke sivumelane ukuthi hhatshi bonke abathukuluza intatheli izindaba kumele bachothozwe batshelwe ukuthi abakwenzayo akulunganga akuqondanga.
Uhulumende yena ubemelwe na kulumbuthano wokunanzaleli langa?
Uhulumende ubekhona ubemele uDr Gurira owe-Ministry of Information, ubemelele u-Permanent Secretary uNick Mangwana labama-commissions abe-human rights abamelele amalungelo abantu nabe-National Peace and Reconciliation bakhomsebenzi wokuxolelana elizweni bebekhona njalo basiqinisile basithembisa ukuthi hathi xa kukhona okulihlukuluzayo ngokuthi liphatha njani emsebenzini lingesabi ukubuya emahofisini ethu, libuye lizobika lizokhala njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi ngapha siyehluleka, ngapha siyahlukuluzwa. Pho sithini bona njengoba bebabamelele amalungelo lokuxolelwana, yibo abazabona ukuthi abantu bazakhumisana njani umlotha.
Lo ngufosta Tongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists obekhuluma ecingweni eseHarare. Kwezemidlalo, abakalahli ithemba beqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision lanxa sokusele imidlalo emibili ukuba imidlalo yesigaba seSouthern Region Division 1 ifike kwamlindi yacina. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leTalent Vision linqobele eBhozo 93 kanyana namhla emini emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeCrescent, okuyimpumelelo itsheli lokhu lithiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezu kwengalane leBulawayo City, lona elibhaxabulele eBinga Pirates nge-7 kanyana emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeLuveve. Isimo sengalane ngemva kwemidlalo yanamhla sitshengisa ukuba iqembu leBulawayo City selile miklomelo ngamashumi ayisithupha lobodwa 61, ukuthi leTalent Vision lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58. Iqembu leTalent Vision lihlale okwesikhathi eside lisesiqongweni sengalane yemiklomelo, kodwa laselithathelwa lesi sikhundla ngemva kokunqotshwa ngele indlovu yanyathela ngolwesihlanu olwedluleyo. Kodwa loba kunjalo, umlandeli waleli qembu uSabelo Masuku uthi yena bazaqeda imidlalo yalonyaka behlezi phezu kwengalane.
Umhambo lusosekhona, amagemu aseleyona la sizabona okokwenza khona izadliwa la i-BCC. Yebo, hayi isikhathi sikhona, amagemu aseleyona la hayi thina kusawina wonke.
Iqembu leTalent Vision lizadlala la maqembu abalisayele Kazmine kanye lele Makomo kumidlalo emibili eliselelayo, kuthi iqembu leBulawayo City lizadlala lele Mosi Rovers kanye lele Arsenal Movers. Imidlalo yenguqu kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathoba munemunye kulimpela viki, njalo ngensonto kulomdlalo omkhulu phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathele Dynamos kanye lele Highlanders. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni yeRufaro, njalo uza ngesikhathi iqembu leHighlanders lichaya eziwayo selokhu kwafika umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseNetherlands uHendrik Pierre de Jong ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe leleyada ngolwesine. Lo mqeqeshi uthe ukhangelele ukuba lo mdlalo ube ngumdlalo wezinga laphezulu.
Akusoke kube lule ngoba iqembu leDynamo selidlale imidlalo eminingi lisiba msulile lokubhanqa linganqobi. Thina yithi konke kuhamba kuhle njalo siyaqhubekela phambili sama ukuba siyalesi lokhu sikhuphuka engalaneni yemklomelo. Njalo likhumbule uba elinye ilihlo livele likhangele inkezo leyi esingene khona kusigaba se-semifinal.
Eminye imidlalo yesigaba seCasalaka Premier Soccer League izadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu lenkezo Platinum Stars lizemukela eLemanyika Diamonds enkundleni eBaobab. Iqembu leFC Platinum lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseMandava. Iqembu leRentals lizadibana leHarare City ngaseNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leAda lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala leBlack Rhinos ngaseNyamunga. Iqembu leWange lizanqikelana leMushowani Stars ngaseColliery. Iqembu leTel 1 lizemukela eCape United ngaseAscott. Akuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leChicken Inn leTriangle udluliselwe phambili. Lokhu ngoba iqembu leTriangle lizabe lidlala leNouadhibou elaseMauritania kuhlandla lesibili lesigaba seplayoff kumncintiswano weCAF Confederation Cup. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a balling for me, there were now. We baba, gonzi magnum taba. We baba, long seven to forget.
Yebo ke umculo esisebenzisayo lo oka Johnny Clark oyiqembu lesavuka lamhlanje ke Lucy sungulela uhlelo lwe Woza Friday kuliviki umsakazo we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo owazakala ngegama lokuthi Brian njalo ucula umdumo we dancehall esedolobheni leGwanda. Namhlanje ke silethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Chiquita production is pride. You know
ukhulu moyo wami.
Balutshwane abaculi abadabuka emadawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoyo osetshaya isicathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owedenzol.
Ibizo lami engisebenzisa esteging ngubry spelling bry. Lama-albhamu angu-6 esengawahlabelayo, elokuqala kuthiwa nguphule umoya wami, elesibili kuthiwa ngu-the way, elesithathu kuthiwa nguhamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisakhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje thina elabe ngokuthiwa ngu-Tears of the Sun.
Yeah,
ucula ekhonale emadawundan uBry lapho kulenkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa eMabuzi Hospitali, ngafunda iprimary yamejawunda primary school eGwanda, isecondary ngayifundela eGwanda government. Then ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje. Then recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomunye undoda owayekhona bafuthi eGwanda njalo okuthiwa nguNasty B.
UBry uthi kulabahlabeleli abaningi abamenza waba lomfutho wokuthi laye acule.
I got my inspiration from Olaki Dube lo Michael Jackson. Eyami idansoli yehlukene le dansoli yabantu abaningi. Eyami idansoli lena ngalilalela ikakhulu oChristopher Martin. Idansoli engathi ihambe kureggae mbijana, so ngathi imusic ele message.
Ijaha lakumoyo lilama-albhamu ayisithupha njalo liyaphambili lipheka umculo we-dancehall. Likhona ukumthola enkundleni zokuzilibazisa lokuxhumana ezifana nabo-Facebook. Phoyi lokugcina ungalitsheli abalaleli moyo lithini?
ngile Facebook page elibhalwe Braai Music, and then go Instagram Braai Strokes U stroke no. Imiculo yami ningayithola ku number zami u 0713774219. Cela nje ukuthi umphakathi ngowawo kube khona lathi kulolu hambo. Hayi, siyabonga.
Mo Bright Boy o Bright Pela yendlingizane zengoma ecela umthubo we dancehall njalo eziphekela ngobunono obukhulu. Nguye besilaye namhlanje kuhlelo Hoza Hoza Friday libe lempela sonto lichukela igama lami Ezra Chisa Sibanda.
You know Chick get a production is Bright. You know
Kulu moyo wami. Yeah. Wangtshela ushalo nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best to life. If we never meet again, I wish you all the best to life. Oh, no more than one man. Wangtshela ushalo nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. In the sky we were two birds flying high. In the streets like two ways left and right. I thought it was gonna last, but you hit your arm blind. You were just using me. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best in life. You more than want me. Wangtshela ushalo nami. Yeah. Now look what you did to me. Did to me. Did to me. Better look what you did to me. Did to me. Did to me. Never forget what you did to me. You told me all your lies, I made me believe. You said you lost your phone, I bought it for you. You said you're gonna come around. It's been a year and now since I saw your face. Oh, oh, wish you all the best in life. If we never meet again, I wish you all the best. Oh, no more you want me. More you want me. Wangtshela ushalo nami. What you did to me, did to me, did to me. Better look what you did to me, did to me, did to me. Never forget what you did to me.
You know, take it to production, pride. You know,
na ni na ni na, na, na ni na ni na, yeah, na ni na ni na. Na, na, ni, na, ni, na. Yeah, you know.
Ke umculo wejaha elisakhulayo uBright Moyo enokwazakala ngokuthi nguBrian njalo ocula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda. Belimuza ke kuhlelo lweWoza Friday exoxa lo Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yeMunicipal Review bahlangene labekhansili yakobulawayo bexoxisana ngokuthi kuqhutshwe inhlelo ngokusegcekeni. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela ngeviki ezayo ngolwesithathu ngeze Apex. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.